ini munoziza kuti ukaenda uchinofamba uchitaura kuti handisini ndakaroya munhu wasauya handisini ndakaroya waakutodurwa uroyi ndozvamuri kuona zviri kuitwa ipapa vari pachena kuti ndo vari zvine nyaya ndozvavakamboita 2018 vachiitira NDC vadzokororazve kuda kuitira TPC asi vanyanga yaona vanoda kutsvaga kuti vaite mutungamiriri une mavovo uye mbodza yemutungamiriri vatingatei weak leader hamuna crisis muTPC vanofamba vachiti ava zvidhoma zvezanup f zviri kutumwa kuti zviite basa zvikonzi zvekunze mukati medu hatina kana dambudziko takabatana takasimba tiri kuenda mberi kana pane vamwe vanenge vane nyaya dzavanadzo takataura tikati hakuna musha usina dare hakuna musha usina chikuva hakuna musha usina chituro vanhu vanoita choto voungana kana pane nyaya
saka muri kutiwo here pane vamwe vane zvichemo zvamakagadzira kuti munge muchitaura navo mubato nenyuma
aiwa ko musha mukuruka pane vanenge vasina kunowana zvigaro nekuti kune vamwe vanongouya vachiita zvezvigaro isu toda hugaro saka kune vamwe vanofunga ndikashaya chigaro musha unofanira kupiswa munza musha mumwe anondoya ndikashaya chigaro kana pokugara pabhenji auzivi kuti kune zvituro zviri panze haiwa musha mukuru ino ndee pasi pemusha haizari saka kana usina chigaro unomirira mukana kwete kubva wada kunofamba nebheura
vamwe vanopikisana nemi vachamisa vari kuti nyaya yekushaya vari kuti mastructures ndo iri kuita kuti paite bopoto
wakamboona musangano usina mastructure unoonesa chamutaura nhava ngwena dzeseji nemisangano yese yanazanupf enda mahumbwe kaye tine mastructure edu asi hatiudzirwi zvokuitwa tine bumbiro redu hatiudzirwi zvokuita tinoita madiro edu nokuti musangano wedu watakatanga tega nyaya yekuti munhu ari kuzanup f anotanga kukuadvisa makamboona kupi inini kochi weihighlanders achiadvisa maplayers edynamo
totarisawo panyaya yavashabangwa vachamisa vari kuburitsawo kamifananidzo vainemi zviri kufamba sei imi uchita muvazivi
hava vativaziva vakavaenda nabhedhe kune rumwe musangano tinovazivira kupdp tinovazivira kumapato ekumashure kunana mdc uko kwete mutriplec mutriplec hatina kumboende tine mashandiro akadaro nokuti hatitorina zvigaro zvavanofunga kuti zviri pedo uye zvavari kutaura vari offside nokuti munhu ari kungouya kubva kunze munoziziva kuti shirika uya ichingoita kungomhara inogona kunomharira mumoto nokuti haizivi kuti choto hausi muti ndodambudziko rataita panaro ende hatizi kuzoda kuswera tichipedza nguva tichitaura nezvinhu zvisingavaki nyika yedu yezimbabwe
rihtdot vachamisa pane matanho here amuri kuronga kutorera mutauriri wedare reparamende vamudhenda nezvavakaita uye vakapindurawo here tsamba yamakavanyorera svondo rapera
maitiro avamudhenda anoti nyadzisei nekusoresa zvikuru nokuti hazviitwe nemunhu anenge akaverenga mutemo saka tiri kuzama kupenengura kuona zvinhu ratingavatorera nderipi nokuti imhosva yavakatopara munhu kana akagara muchigaro cheparamende haangoiti madiro ajechina anotungamirwa nemutemo.